Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri. Tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu, chikunguru 11/2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Zvuru nezvuru zvevatsigiri veMDC Alliance zvinoratidzira muHarare zvichiti zvinoda sarudzo dzakachena. Sangano reZimbabwe Election Support Network rinoti ratanga kuongorora gwaro revavhoti kuitira kuti rione kana ZEC yakaita basa rayo nemazvo. Vamwe vanoshaya vanoudza mudzimai wemutungamiri wenyika kuti vakatarisana nematambudziko akawanda kusanganisira kutadza kurapwa nekuda kwekushaya mari. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Takiridzo iyi yatiri kuita ndeyekuongorora.
Sangano reZimbabwe Election Support Network, ZESNI, rinoti ratanga kuongorora gwaro revavhoti, voters roll, riine chinangwa chekuona kuti Zimbabwe Electoral Commission, yeZEC, yakaita basa rayo nemazvo here kana kuti kwete. ZESNI inoti zvichabuda muongororo yayo zvichaziviswa kuZEC kusanganisirawo mapato nemasangano ane chekuita nesarudzo munyika. Ongororo yeZESNI iyi inoitwa panguva iyo zvinhu zvisina kumira zvakanaka pakati peZEC nemapato anopikisa, ayo ari kuti ZEC haisi kuda kubuda pachena pazvinhu zvakawanda zvine chekuita nesarudzo pamwe negwaro revavhoti. Vakafanobata chigaro chemukuru weZESNI, amai Ellen Dingani, vanoti zvakakosha kuti gwaro revavhoti riongororwe kuitira kuti veruzhinji vagutsikane naro vasati vaenda kusarudzo.
Takiridzo iyi yatiri kuita ndeyekuongorora gwaro iro rinonzi voters roll rakaitwa neveZimbabwe Electoral Commission. Saka tiroda kuona kuti gwaro iri rakamira sei, rakamira zvakanaka here. Vanhu varimo mugwaro iri vanhu vanofanira kunge varimo here? Havasi vanhu vane makore ari pasi paanotenderwa here somuenzaniso? Havasi zvakare? Uye distribution yemazita aya akamira sei, kuti province yega yega ine mazita mangani? Zvinoenderana here negwaro ratakambopihwawo rinonzi National Census Report inoshowa kuti vanhu vari muZimbabwe muprovinsi yega yega vane huwandu hwakadai, tichikompea zvese izvozvo? Saka tiri kuda kungoongorora tichishandisa atingati mamethodologies akasiyana siyana ari scientific and statistical kuti tikwanise kubuda nekukwenenzvera kuziva kuti zviri kufamba sei, gwaro iri rakamira sei.
Totsvagawo kuti chinangwa chetsvakurudzo iyi yamuri kuita ndechei.
Independent audit yatiri kuita ikabuda yakanaka, zvichawedzera trust neconfidence. Tisingazive kuti mazuva aninge ati chine shona, but kuti vanhu vanzwa kuti yes, gwaro iri zvechokwadi, igwaro rakakwenenzerwa, rakaitwa zvakanaka, uye vanhu vanoenda kunovhota vakasunungwa zviva kuti aiwa, gwaro rakanaka. Kana tikaona riine zvakakanganisika zvakati kurei pane zvinotarisirwa paInternational Standard, kana kuti mapercentage acho akati kurei, tiri kuda kuzogara pasi neveZimbabwe Electoral Commission toona kuti tingabatsirane sei, uye toita marecommendations ekuti zvingagadziriswe sei.
Isu tasara nemasvondo matatu kuti tipinde musarudzo. Munoona pane zvinogona here kugadziriswa kana kuzochinjwa?
Ndo zvandati paya tichagara pasi nevecommission handitika totaura navo kuti zvataona izvi ABC zvinogona kugadzirika izvi, kana pakaita vakazvitambira zvinogona. Asati aziva kuti zvii zvichabuda, daindaiziva kuti zvii zvichabuda ndaikwanisa kutaura kuti aiwa zvirimo zvinogadzirisika, but handisati ndazviziva. Kana zvichigadzirika election ino zvogadzirwa, nokuti 3 weeks aiwa inguva yakareba zvayo, nemakombiuta atanawo aya.
Avo vanga vari vakafano bata chinzvimbo chemukuru weZesni, amai Ellen Dingani, vachitaura vari parunare, vari muHarare. Zuru nezuru zvevatsigiri veMDC Alliance zvaratidzira muHarare nhasi zvichiti zvinoda sarudzo dziri pachena. Uku mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vachiti vachange vachishambadza musi wesarudzo zvinenge zvabuda panzvimbo yekuvhotera yega yega kuitira kuti sarudzo dzisabiridzirwe. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Zvuru nezvuru zvevatsigiri veMDC Alliance izvo zvanga zvitungamirirwa navachamisa zvafora muHarare nhasi kubva paAfrica Unity Square kunosvika pamahofisi ekomishen inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC nekudzoka zvichiti hazvisi kufara nemafambisiro ari kuita komishen iyi nyaya dzesarudzo. Vasati vatanga kufora, munyori mukuru muMDCT vaDouglas Monzora vaudza vatsigiri vavo paAfrica Unity Square kuti havasi kufara nekunyimwa kwavari kuitwa neZEC gwaro revavhoti rine mufananidzo yevanhu vakanyoresa kuvhota musarudzo dzekupera kwemwedzi uno uye kusaziva mamiriro akaita mapepa ekuvhotera kana kuti ballot paper.
ZEC yakatinyima voters roll riripa kutevo. Voters roll redu rinofanaga rine mazita evanhu wacho pamwe chese nemapicture evanhu wacho kuitira kuti tione kuti hakuna munhu anyoresa mazita akawanda wanda ari one. Takanyimwa neZEC voters roll iroro, tiri kurida voters roll.
Vachitaurawo mukupeta kuratidzira uku mushure mekusiya kwavaita gwaro renyunyuto kuZEC vachamisa vati havasi kuzobvuma kubiridzirwa musarudzo dzemusi wa30 Chikunguru vachiti vachange vachizivisa zvinenge zvichibuda musarudzo musi uchaitwa sarudzo. Vati vanoziva kuti vachakunda musarudzo idzi.
We are going to tell you the election because we do not trust ZEC kuti itaure maresults ari accurate. Saka tichaannounza tisu. Ende takaseta machinery manje muno nekunze kwenyika. Nenge nyikoti kwavhotwa, tapinza muno, tavhota, tapinza muno. So wait for us. Victory is certain. Change is inevitable. We are winning and there's no doubt.
Vatendai biti avo vanove mutungamiri webato rePeople's Democratic Party uye varivo mumwe wevatungamiri veMDC Alliance vakambosungwa muna 2008 mushure mekunge vazivisa zvakange zvabuda musarudzo izvo zvainzi nehurumende zvaiva kunze kwemutemo kuti vaite izvi. Vachamisa vatiwo vakatsvaga vana mazvikokota vekuGermany vachaongorora mapepa achashandiswa mukuvhota.
Kana pasina chinhu chamuri kuhandisa, why should you be afraid to say come and observe everything? In the interest of all the parties, observe the printing of the ballot, observe the storage of the ballot, observe the distribution of the ballot. On top of that, we have said takatsvaga masaini edu from ana German kunze kwenyika vachaita forensic testing of every ballot vatinofanira kuenda kunoita.
Vaenderera mberi vachiti munyika munogona kuita kusagadzikana kana mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa nebato ravo reZANU-PF vakabirira pasarudzo vakati hapana sarudzo dzichaitwa munyika kana ZEC isina kugadzirisa nhuna dzavo.
Ndakataurira Mnangagwa, ukabirira maelection munyika hamuite runyararo. Ballot ready is a security issue. Election is a national security issue. Respect the people of Zimbabwe.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vashanda vakazvimirira vaConrad Gweru vaudza Studio 7 kuti havaone ZEC ichitsukunyuka panyaya iyi.
Ndikuona kuti zvikutaurwa neMDC, I think kubva apa vakaita last match yavo vari kupa pressure yakafanira kuZEC. Hachangosara ndiye kuti ZEC inge ichiresponda. But maonero andiri kuitawo ndeyekutiwo ZEC yacho inenge yakomberedzwawo nevakomana vakasiyana-siyana. Pane ZANU-PF, pane masoja anenge aida kunzwa kuti zviri kufamba sei. Handisi kuona vachisvika papoint yekupukunyuka. Chasara ndiye kuti MDC maybe ifunge kuti from this rally yavaita, what is the next move if ZEC fails to address the issues of concern.
Hatina kukwanisa kutaura nasachigaro weZEC amai Priscilla Chigumba kutinzwe divi ravo panyaya iyi sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo zvichakadai vachamisa vati kana Zeki isina kusimudza musoro pamusoro penhuna dzavasvitsa kwairi vachashevedzera kuratidzira munyika yose uye kana kuratidzira uku kwatanga hapana achazenga achidzokera kumba kudzamara zvavari kuda zvaitwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, Dini Thomas chiri pasi.
Vamwe vakwegura nevakaremara vanoti vakatarisana nematambudziko akawanda kusanganisira kutadza kurapwa nekuda kwekushaya mari kunyange hazvo vachifanirwa kubatsirwa nehurumende. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Izvi zvabuda pamusangano pakati pemudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxilia Mnangagwa nevamwe vakwegura nevakaremara muBulawayo nhasi. Amai Mnangagwa avo vange vachiperekedzwa negurukota rezvemadzimai amai Stembiso Nyoni pamwe nevamwe vakuru vakuru vebazi rinoona nezvekugara zvakanaka kwevanhu kana kuti social welfare vati vanoda kubatsira kuti vanhu munyika kusanganisira vakwegura pamwe nevakaremara vagare zvakanaka. Amai Mnangagwa vati vange vauya nevakuru vakuru vekusocial welfare kuzadzikisa chivimbo chavakaita pavakasangana nevamwe vevakwegura nevakaremara muBulawayo muna kubvumbi kuti vaizodzokazve vachisangana nevanhu ava vachipa mhinduro kuzvichemo zvavo.
Chaita kuti ndidzoke ndakasiya ndataura kuti ndinodzoka, asi zvimwe zvazoitisa izvozvo ndezvekuti kundifarira kwamakaita ndakabva ndanozungunutsa nemamwe maofisi mamwe andauya nawo nhasi nokuti Bulawayo muri vanhu vanofara.
Amai Mnangagwa vakurudzira vanhukadzi kuti vashandise mukana wekuvhurwa kwakaita bhanga remadzimai kuti vawane mari yekuzvisimudzira vachiti bhanga iri hariiti zverusarura kuvanhukadzi vanenge vachida kuwana rubatsiro kwariri.
Madzimai ndinokukurudzirai musasara, musasarira. Havasi kutarisa zera kana kuti wakaita sei unogona kufamba here kana kuti haugone mutaura. Vese ivavo variko kuti vakubatsirisei. Muvhure makauzi, tishandise bhanga redu, upenyu hwedu hutasanuke, nyika yedu ifambe zvakanaka.
Amai Mnangagwa vapa rubatsiro runosanganisira magumbeze, shuga, pamwe nemupunga kune vakwegura nevakaremara. Mumwe wevakaremara auya pamusangano uyu uyo asina kuda kudomwa nezita kana kubuda pamhepo ati anoona sekuti musangano waitwa naamai Mnangagwa inzira yekutsvaga nayo rutsigiro kubato reZANU PF pamberi pesarudzo vachibata vanhu kumeso kuti vachagadzirisa matambudziko anosangana nevakaremara pasina zvakati tsvikiti zvinozobuda. Muzvare Aida Matanganyidze vati kunyange hazvo vachinzi vanofanirwa kurapwa vachibatsirwa nehurumende, vakwegura nevakaremara vanotadza kuenda kuzvipatara nekuti vanenge vasina mari yekunyoresa inodiwa.
Problem yatinosangana nayo sevanhu vakaremara especially kumaclinic, sometimes kune uchidiwa mari $5, iwe $5 yachauna pamwe unotengesa zvinhu zvisina kana zvisingakupi maketi yakanyanya zvokuti ungawane mari yekuenda kuchipatara. Sometimes even kunonyoresa kana wakazvitakura unonzi tanga wamboenda kusocial welfare womborifewa uko neuko, apa iwe unenge usinganzwi zvakanaka. Ndozvinosangana nevanhu vakaremara.
Amai Silvia Nyakudziwanza vati vafara kuti amai Mnangagwa vauya kuzosangana nevakwegura nevakaremara. Vaudza Studio 7 kuti vakwegura vakawanda vari kutarisana nedambudziko rekushaya mari uye vanozonyanya kuomerwa sezvo vasisina simba rekuita mamwe mabasa angavawanise chauviri. Vamwe vakaremara vakurudzirawo hurumende kuti iite kuti zvinhu zvakasiyana-siyana zvavanoshandisa zvitengwe kunze kwenyika vasingabhadhare mitero yakakura yekuzvipinza munyika. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Sangano rinomiririra vashandi vehurumende reApex Council rinoti ranyorera hurumende tsamba richida kunzwisisa nezvemusiyano unonzi uripo pakati pezvikamu zvakawedzerwa nazvo mari dzevashandi vehurumende. Sachigaro weApex Council amai Cecilia Alexander vanoti vari kunzwa kuburikidza nenhengo dzavo pamwe nedande mutande kuti hurumende mushure mekunge yawedzera vashandi vayo mihoro nezvikamu gumi neminomwe nechidimbu kubva muzana 17.5%, yakazowedzera zvakare mihoro yemapurisa nemauto. Mauto anonzi akazowedzerwazve zvimwe zvikamu zvishanu kubva muzana kusvika pazvikamu makumi maviri nezvishanu nechidimbu kubva muzana, 22.5%. Ukuwo mapurisa achiwedzerwa zvimwe zvikamu zviviri nechidimbu kubva muzana kuenda pazvikamu makumi maviri kubva muzana, kana kuti 20%. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 naamaye Alexander.
Tangonzwawo musocial media ndomatanyanya kuzvinzwa tichiona mapepa anga achifambiswa achiratidza kuti vechiuto vanenge vashapiwa 22.5%. zvichireva kuti 17.5 yakanegoshitwa neApex Council ichange ichipiwa mamasivhu servants ese, asi vechiuto vozowedzerwa imwe 5% pamusoro. Zvinova zvinhu zvokuti tikatarisa tinoona kuti panenge paakuita sekuti kune vamwe vanenge vaakunyanyisa kuzivapiwa mari yakawanda kudarika vamwe. Saka nyaya iripo ndeyekuti hatingashoori kuti veanovapirwei 22.5%, nokuti isusu tinomirira vashandi tototi zvakanaka izvozvo kuti vapiwa 22.5%. Asi nyaya iripo, chinyuto chaavapo chaachekuti ko vamwe vanogozopiwa sei 17.5%, vamwe vachiwana 22%.
Saka matanho api yamuri kutorawo sesangano panyaya iyi?
Isusu seApex Council taakutonyorera kuhurumende kuti titi isusu vashandi vamwe vese vamuda kupa 17.5 vari kuchema. Izvozvi zvefoni yangu pakuseni, vashandi havasi kufara, vari kungondifonera vachiti aiwa zveko isusu tisi tinonzi tadii, nekuti titasa 17.5 yatakapiwa takazongoibvuma nokuti hurumende yaiti haina mari. Asi tikatarisa zvataitarisira kuti zvibude mumanegotiations, hatina kukwanisa kusvika pamalevels iwayo nemari yatanga takakumbira kuhurumende inoita kuti mushandi ararame. Zvinotarisirwawo kuti kana munhu achienda kubasa anofanira kurarama saizvozvo. Saka tinodayira kuti hurumende ichanzwa chichemo chedu igoadresa. Saka ndozvataita izvozvo vakandimi.
Saka tingati chikuru chamanyorera tsamba ndechekuti muwedzerwe mari here, kana ndechekuti mutsanangurirwe kuti sei vechiuto vazowana 5% pamusoro pe17?
Isusu hatinei zvokuti vawanire izvozvo, ivo vazviona zvakakodzera. Saka semaonero avaitawo kukodzera kwazvo kuami, tikuti ngavaonewo kukodzera kwazvo kune vamwe vashandi vese vehurumende.
Avo vanga vari sachigaro veApex Council amai Cecilia Alexander, vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am, 4930, 7270 ne13630 shortwave, uye na7pm mazuva ose pamasaisai anoti 909am, 4930, 6040 ne15460 pashortwave. Musakanganwe Live Talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am, 4930, 6040 ne15460 pashortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza4pm kusvika 5pm, musi wechishanu kubva na4:45pm kusvika na5:15pm. Musakanganwe kufarira Facebook peji redu reVOA Shona. Makateerera kuStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru muhurumende vazivisa nhasi kuti murume aive pakati pevanhu vekuAfghanistan makumi matanhatu nevapfumbamwe vakadzingwa muGermany svondo rapera awanikwa akafa mune imwe hotera muKabul mushure mekuzvitora upenyu hwake. Mumwe mutauriri wechipatara chemuLondon pari kurapa mumwe murume anove chizvarwa cheBritain uyo akanga aisirwa muchetura unokuvadza tsinga Kanoti murume uyu hachisiri munjodzi yakanyanya. Chizvarwa cheZimbabwe chinogara kuBournemouth kuEngland chiri kukwikwidza musarudzo yekutsvaga chamirira maronde raCentral mudare reParamende. Chinoti chine chivimbo chekukunda zvine mutsindo musarudzo dzichaitwa musi wa30 chikunguru. VaCaston Mateu vanoti kugara kwavakaita kunze kwenyika kwakatova pamukana wekuti vadzidze zvakawanda zvichabatsira mukusimudzira dunhu remaronde raCentral uye munhu akagara achidyidzana nedunhu rake kuburikidza nekuita mabasa ebudiriro akasiyana-siyana. VaMateu vachakwikwidzana navaClopas kundiona veZANU PF pamwe nevamwe vemamwe mapato. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navaMateu kuti tinzwe zvavari kuvimbisa vagare vekumaronde raCentral.
Zvinhu zvakanaka chaizvo. Vanhu vagadzirira shanduko uyezve vanhu vari kuda shanduko. Zvandiri kuona mandiri kufamba umu, ndiri kuita madoor to door. Vanhu vari kudaira chaizvo. Vanhu vachada chinhu chinonzi ZANU PF.
Muri munhu anga ari kunze kwenyika, makatambirwa sei nevanhu kumusha kuti munge muchikwanisa kubudirira kunokwikwidza makamirira MDC Alliance?
Ndakatambirwa zvakanaka chaizvo, nekuti munzvimbo yandiri kumirira yemaronde raCentral ndiri munhu agara anozivikanwa nemabasa ake andaiita for the last 5 years ndichishandira vanhu vemaronde raCentral. Saka patakaenda kusarudzo repaprimary election remaronde raCentral ndakawana 78% yemavhoti ese akaiswa. Saka vanhu vakanditambira chaizvo zvine mutsindo.
Zvii zvamuri kuvimbisa vanhu vemaronde raCentral?
Ndiri kuvimbisa shanduko, kushandura maronde raCentral, kuishandura kubva muusungwa hwayo hweZANU PF, kuisunungura kuti vanhu tigadzire zvinhu zvakaita semarodhi, zvinhu senhau dzemvura, magetsi, nenhau iyo yedu yeMDC Alliance, kuti tichaunza isusu free education kumaprimary school. Tiri kuvimbisa vanhu futi kuti tisharapa mikana yekuwana mabasa, nekuti maronde inzvimbo yanga ine maindastri yakawanda, asi maindastri aya zvaakunge maghost industry. Saka isusu kuti aiwa tida kuamuta maindastri yedu aya kuti vanhu vaone mabasa, vanhu vasaende kuHarare vachinotsvaga basa. KuHarare kwacho kusina mabasa akawanda, nenhau yekuti tinoda budiriro, tinoda kuti vanhu vedu vabudirire vaitewo mari muhomwe, ndo nhau yakawanda iyoyo. Saka isusu tiri kudza vangeri reshanduko mumaronde raCentral, ende vanhu vari kuritambira chaizvo.
Ndevapi vamwe vamuri kukwikwidzanawo navo mumaronde raCentral?
Ndiri kukwikwidzana navakundiona veZANU PF nevamwe vamapato madiki diki asina zvavo efekti yakawanda.
Pamaka muri kunze kwenyika, zvii zvamaiitawo zvekusimudzira dunhu irori zvokuti vanhu vanogona kukuyeukai pakukuvhoterai?
Ndakaita zvakawanda, kubatsira vana vechikoro, kubatsira nherera, kubatsira vanoshupika. Zvakawandisa zvandakaita for the past 5 years muno maronde raCentral.
Toti sarudzo dzaitwa makunda, zvii zvamuri kuvimbisa vemunharaunda kuti munozoita?
Chekutanga, ini ndoda kuita mumiririri, kana ndaita mumiririri wevanhu marondera, ndoda kuzodzoka ikoko kumadiaspora ikoko ndichitsvagawo investment yekuti tiunzewo munharaunda yangu ino yemaronde raCentral, kuti tikwanise kumutsa indastri yedu, tipe vanhu mabasa. Ndo nhau yangu hombe iyoyo. Nhau yangu ndeyekuti vanhu ngavaone mabasa. Kana vanhu vachinge vaona mabasa, ndozoshanda nehurumende yavachamisa kuti tigadzirise zvinhu zvakaita semarodhi. Ndo zvimwe zvinhu zvaparara munzvimbo yedu yemaronde raCentral. Saka ini ndikuvimbisa kuti aiwa, tichaupa vanhu mabasa kuti vanhu vakwanise kuzviwanirawo vachikurudzirawo mhuri dzavo vachizowanawo kubudirira.
Avo vanga vari vaCaston Mateu vari kukwikwidza vakamiririra MDC Alliance kumaronde raCentral, vachitaura vari parunhare kumarondera kwakare naJonga Kandemiri weStudio 7. Vagari vekuChipinge vanoti vava kutyira upenyu hwavo sezvo vari kugara vakachichidzirwa nguva dzose. Vanhu ava vanoti zviri kuvanetsa zvikuru kuti mapurisa emunzvimbo yavo haasi kusunga vanhu vavanoti vatsigiri veZANU PF vari kuita zvemhirizhonga. Sachigaro wevechidiki veMDCT inotungamirirwa navaNelson Chamisa munzvimbo iyi, vaFarai Sidumo Sitole, vanoti vatsigiri veZANU PF vari kufamba vachibvarura maposta evemapato anopikisa pamwe nekuvachichidzira nekurova kana sarudzo dzapera. Studio 7 yanokwanisa kunzwa divi rezanu PF kana kunzwawo kumapurisa. Asi tanonoka wande weStudio 7 abata vasitole kuti tinzwisise nezvenyaya iyi.
Eya kwedu uko tikuchipinge sendro saka mamwe maudzi kuchipinge sendro like what man ero ine ekuvharwa mapoza a president we alliance president Nelson Chamisa pamwe chete na MP na councillor weko
zvakaitwa rini izvi
so 6 July unoyo pakuratwa maposters ku what man ero pa maundwa business center mapota iwayo aiswa ipapo vana mirwa ipapo then pakasvika murume anonzi Temba Shumba ane zita rake ranochedzerwa naRoth Chikavanga ndokubva abvarura maposters iwayo zvazvezvo ndobva tange kuintimidira kuti ari kumashawa kumukurutsira kuti anzwite kupishira mumba after election then adaro zvazvezvo ndobva ishi yaiswa kuna aspiring candidate weMDC Alliance MP Livingstone Dlumo Livingstone Dlumo ndobva atora nyaya iyi ndobva aisa kupolisi then aisa kupolisi musi wa7 mapurisa akaenda ikoko masi18 nevepeace vaenda ikokoko ndobva vazotora Shumba ndobva vauya naye kuno kupolisi kunoku nanhata tatasiyiswa kuti kesi yacho yakavhurirwa doketi here kesi yacho yakabvisirwa faini here ichaenda kukoti here hatina kana information yatiri kuziva izvozvi
saka nyaya yacho yakangopera yakadaro
because he had to do crime community, that could only come community, that could tender a panaka and chatter out.
Go Paris, you know, to look for ambassade.
Square and Zoro, that's another challenge. I got out what 8 year old put again. Una Medellin Maria Mutarta, Caritier, MC Alliance, Sakante Rekoko. Rapper of my putters, Akio, Nemurban, Banguayo, he can have to police, but still, this is my putter. I can go to the room, but I've some butter for.
Avo vanga vari sachigaro vevechidiki veMDCT kuchipinge kuward 9 vafaraisi Dumo Sithole vachitaura vari parunare kuchipinge natanonoka wande weStudio 7. Tomboenda kuna Marvelous Mhlanga Nyauye achitudza zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei nhasi tangatiri kutarisa zviri kutaurwa nevari kunze kwenyika pamusoro pekuratidzira kwaita mubatanidzwa weMDC Alliance regai tiende kune zvitorwa zveZimbabwe zviri kune dzimwe nyika tinzwe kuti vanga vari kuti chii.
Inini ndinoitwa Ellen, ndiri kufonawo zvangu ndiri kuGermany. Maitirwo ari kuitwa nezeki anotinyunyutisa chaizvo chaizvo. Ivo vari kuzviti vari transparent, vakamirira nyika yeZimbabwe, havana kumirira part 1 yeZanu PF. Ezvino izvi pakuratidza kunyunyuta kuri kuitwa nevanhu vachiratidza kuti kweteka zvinhu hazvina kufamba zvakanaka itai kuti zvinhu zviitwe zvakadai kuti vanhu vaonewo kuti zvinhu muri kuzvifambisa zvakanaka ivo voramba vakangoti kwete havasi kuzofa vakadzokera kumashure ende zvavari kuita izvo ndozvavari kuzoita mufananidzo wacho wavari kupa vari kuratidza kuti vari kudivi rimwe chete vari kuda kusapota ZANU-PF havasi transparent.
Zita rangu ndonzi mubatsiri izvo ndiri kuCanada, Vancouver. Maonero angu panyaya iri kuitika ndezvekuti ZEC ine chairi kuvanza maererano nemaprintiro eballot nemapolling stations asinga mamwe akangobuda asinganzwisiki. So ndiri kuona sekuti chidanho chatorwa nebato reMDC ratungamirwa naNelson Chamisa rakakosha zvikuru kwazvo ende richavapa pressure yekuti vaite zvinhu zvakanaka zvakajeka.
Ini ndini Marvelous Mhlanga Nyauye ndiri muWashington.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa kuratidzirwa kwaitwa neMDC Alliance pamwe nezvinyunyuto zvainazvo kuZimbabwe Electoral Commission. Manheru anhasiwo zvakare na8 o'clock totarisira mutambo pakati peEngland neCroatia apo dzichatatsurana mumutambo weWorld Cup kuRussia. Kana mchida kupinda muzvirongwa zvedu, titumirei namba dzenyu pa namba dzedu dzeWhatsApp dzinoti 001-202-465-0318. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndine Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela kuStudio 7 ngolwesithathu mhla ka 11 kuNtulikazi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Nxa izeki ingalalelanga isikalazo sethu, sizaqhubekela phambili siloko senza amademo yethu. Asisoze sivumele ukuthi singene i-election engela uvumelana ne-MDC lamanye ama-political parties.
Abomanyano we-MDC Alliance bafole behambisa ugwalo lwezikhalazo i-petition ema-ofisini ye-commission ebona ngokhetho e-Zimbabwe Electoral Commission.
Singathi nje sijabulele khona kuphela ukubuthana sabona sibaningi khonapho, kodwa ke akukhanyanga ukuthi kusenzele kanjani. Utshilo yena ngomlomo, kodwa ke okwakhathe sikakukhanya ukuthi besinakekelwa kula lutho, sisigogakelele nje kuphela.
Obulawayo wamukele umkamongameli welizwe unkosikazi Auxillia Mnangagwa, kodwa abaningi bekhala ngokuthi abajabuli ngendlela uhulumende abaphethe ngayo. Ukwengezwa kweholo lamasosha lamapholisa ngesilinganiso esedlula esezinye izisebenzi zikahulumende sokucunule ezinye izisebenzi ezithi kusobala ukuthi uhulumende uzama ukuthenga amavoti abezomvikela. Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa kulomsakazo. Abomanyano we-MDC Alliance bafole behambisa ugwalo lwezikhalazo i-petition ema-ofisini e-commission ebona ngezokhetho e-ZEC, bekhonona ngokuthi abatholanga ugwalo loluhlu lwabalelungelo lokuvota i-voters roll olalemfanekiso lakho konke okudingakalayo kanye lokudindwa ngamaphepha okuvotisa ama-ballot papers. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inkulungwane nenkulungwane zabamabandla aphikisayo inengi kungabe MDCT ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ebethukuthele befola belubhekise emahofisini abezek besukela iAfrica Unity Square bekhokhelwa inkokheli yomanyano weMDC Alliance behamba ngomgwaqo uJason Moyo. UChamisa ongumkhokheli njalo womanyano oweMDC Alliance uthi sebecabange ukubambisana lezinye ingcwethi zakwele Germany ukuhlolisisa isimo sephepha lokuvotela i-ballot paper. Uqhubekethi njengebandla bazokwenza konke okusemandleni abo ukuthi lungenziwa ukhetho nxa abangakho kungasafezekanga.
Takati ballot rakafanana nekuti exam paper rinofana kunge
riri. Sathi thina i-ballot paper lifana lelemhloliso, kumele okuphuma kilo uhambelane lokumunyethwe yisilabhasi. Kungalesi sizatho ke sithi akukho khetho oluzaqhutshwa nxa singawulelananga.
Omunye wabakade bekhona ngumnumzana Phineas Natarikwa owake wabotshelwa icala lokubulala ipolisa uinspector Petros Mteza eGlenview ngomnyaka ka-2011.
Izeki into eyenzayo akayisi transparent. Angitsho yabo nxa kathi singabone emaphepheni izolo kwakuthiwa khona kule 250,000 amaghosti voters bavela ngapha abantu bona lapho, and futhi uyabona ukuthi abafuni ukuyingenja i-MDC, bafuna ukwenza izinto zabo bodwa le-ZANU-PF. Thina sithi hatshi, thina lokhu asikufuni.
Uvumelana lesinqumo esesithethwe inkokheli ye-MDC Alliance yokuba ukhetho lungenziwa nxa abezek bengasalungisanga abakhala ngakho.
Nxa izeki ingalalelanga isikhalazo sethu, sizaqhubekela phambili siloko senza amademo yethu. Asisoze sivumele ukuthi singene i-election engela ukuvumelana ne-MDC lamanye ama-political parties.
Abomanyano we-MDC Alliance banikeze abezeki isikhathi sokuyafika ekupheleni kwevikezayo ukuba balungisise abakhala ngakho. Nxa kungasalungisiswanga bathi bazobe belala ema-ofisini abezeki kuze kulungisiswe. umgcini sihlalo weZEC uJustice Priscilla Chikumba ubengekho ukuba emukele ugwalo lwezikhalazo lwabomanyano weMDC Alliance. Abalandeli beMDC Alliance bafole njalo belandela umgwaqo uSamora Machel belubhekise Africa Unity Square sebevela emahofisini eZEC lapho inkokheli yazise khona ngokuzokwenziwa ngemva kokufola kwalamhla. Ingoma izilogani kunye lenkulumo ebezisethulwa inkokheli bezigcwele insolo kundlela abezeki abaqhuba ngayo umsebenzi bekhankasela ukususwa kombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa lebandla lakhe leZANU PF ngevoti. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Ubulawayo wamukele umkamongameli welizwe uNkosikazi Auxilia Mnangagwa, kodwa abaningi bekhala ngokuthi abajabuli ngendlela uhulumende abaphethe ngayo ilizwe lokhu lathola uzibuse. Anastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abantu abakhulileyo kunye labaphila lobugoga kobulawayo bebebuthene phandle kwenkonzo yeHarvest House International Church behlanganela loNkosikazi Mnangagwa. UNkosikazi Mnangagwa utshele ubulawayo ukuba uyajabula ngokuba edolobheni leli. Uphathele abantu ichukela, ingubo le-rice okwabelwe abakhulileyo labaphila lobugoga, wathembisa ukuba uzophilisana kuhle lobulawayo.
Ndinofara zvikuru kuva nemi bulawayo. Ngiyathaba kakhulu ukuba lani bulawayo muhle. Pandakauya muna April takataurirana mukandiudza matambudziko amangu aminavo, asi regai ndikuudzei zvandakafunga musi uyu. Ndakati inini zuva rangu rokutanga rekutaura nanamai nanababa kubulawayo vachandidawo here.
Ekubuyeni kwami lapha ngoApril ngazibuza umbuzo wokuthi kambe ubulawayo muhle uza ngamukela na.
Upenyu hwedu mukurarama kwedu pachivanhu chekwedu tinei yatinoti family unit inotarisa mbuya, sekuru, vakaremara, vana vadiki, vanhu vose, ndoinonzi family setup yandavinga nhasi.
Imuni epheleleyo inaye ubaba itabo abantwana bakhona njalo abagodekileyo phakathi kwemuli, kodwa kumele kube khona ukubambana kwemuli epheleleyo. Yikho ngilapha namuhla ukuthi sizokunanzelela lokho.
Nasi zuva redu rokupembera nokufara nokuti tasangana Mwari vachida.
Namusa lithave lijabule ngoba sihlangene ngokuthanda kukamdali wethu.
Osekhulile ugogo uMargaret Moyo ohlala eLobengula West ujabule ngesipho asithole namhlanje esechukela irayisi lengubo eyodwa.
Lapha nginikwe irayisi lechukela ama 2 kg lechukela lengubo.
Ophila lobugoga umnumzana Elijah Moyo uthe uyathokoza lokuhlangana laye, kodwa akukhanyi ukuthi bayanakekelwa.
Ukujabula kwethu singathi nje sijabulele khona kuphela ukubuthana sabona sibaningi khonapho, kodwa-ke akukhanyanga ukuthi kusenzele kanjani. Utshilo yena ngomlomo, kodwa-ke okwakhathesi kakukhanyi ukuthi besinakekelwa, kula lutho sizigogakelele nje kuphela.
Esinye isakhamuzi sakobulawayo ebesikula umhlangano uNkosikazi Siphiwe Ngwenya uthi kasuthiseki ngesiphatho sikahulumende ngabe uhulumende uyaguqulwa.
Khangela iminyaka isiminingi kumbe sile 38 years lokhu singakhayela, sengikhona sikhumbulwa kathesi ngoba sesiya kukhetha. Hhayi, ngisuthiseki ngakho sibili. hayi lapha mboni ngani sibili loba kungatshintshwa ihulumende lezani phepha ngoba mboni ngani lokho kungakhulu khona.
Unkosikazi Juliana Nkiwane ohlala eMakhandeni uthi uyajabula ukuhlangana lonkosikazi Mnangagwa kodwa uphila nzima.
Mina ngima ngibundutho ngiyathaba nje njengoba mbona umama ekwesibe sithwalile usizo olukhulu kangaka. Thina abagogekileyo siyathaba okumali sayo. Bengifisa sibili ukuthi ngahamba ngithwele nomsithukela lo ingubo ngigcina izintandane. Ngingumuntu ogogekileyo kangisakwanisi lezikwerede silezikwerede emahofisini kakhansela basipromise ukusithathela izindlu ukuthi ngiwayi singabhadali siyazenzisa. Ngikhuluma soke sasibhalela izincwadi ezinzima ezisitshela khonokho ukuthi buyandizobhadala. Manje siyayithatha ngaphi imali? Kwaze kuthiwa siyayithengise. Mina nginjela ngisakwanisa ukuthengisa mntana mntana. Sengiwumuntu ohlala ehlezi njalo ngigcina izintandane abazali babo babhuka.
Iningi labantu abaphila lobugoga bajabule ukuhlangana lonkosikazi Mnangagwa kodwa iningi labo belikhala ngokuswela indlala lokungaphatheki bethi bakhangelele ukuba ibandla elibusayo linganqoba bathole ukugcinwa kahle ngoba okwamanje uhulumende kabanakekeli. Ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umongameli Emerson Mnangagwa uthi kuqakathekile ukuthi umngcele weBright Bridge Border Post uthuthukiswe njalo kwakhiwe igceke lendizamtshina kulindawo ukwenzela ukuthi inhlelo zokuthengiselana lamanye amazwe ziqhubeke kuhle. Umnumzana Mnangagwa bekhuluma namhla embuthanweni wokuvula ngokusemthethweni uhlelo lokuthuthukisa lindawo oleBright Bridge Border Post Modernization Program. Umngcelelo ulohlupho lwendwendwe ezinde kakhulu ezemota lapho abantu makhaza kanye labaqhuba amabhizinisi bezama ukudlula besiya kumbe bevela kwele South Africa. Kodwa unkosikazi Siphoti kube ilunga ledale lePhalamende elimela iMathabeleland South ohlala eBright Bridge uthi kusobala ukuthi ibandla leZANU-PF likhankasela ukhetho.
Nezinye izinto ezenzayo lokhu zelo kuMnangagwa ukudalisa ama-resources e-government. Kazi nga singathi siyakhangela khona apha eBright Bridge kungayisikho ukuthi sikhuluma ngayo i-border naleyo. Sivele wena iBright Bridge lezinto eziningi ukuthi ngani i-government yazilungisisa kudala engazilungisisanga. So amboni mina ukuthi kuyanceda. Ngiboni ngani i-sort of campaign. The what about umgwaqo wona lo oqeda abantu ovelwe namuhla wathi uzalungiswa. Sawulontsha bebonke lakathesi akukenziwa lutho. Sebesiya kwenza igceke lefremathina. Nokuthi ukuthi abantu sesizahamba ngamafremathina. Lefremathina lelo liyakhosta lifuna imali eningi. Izakhamizi ezinye zizalahlekelwa yindawo zazo zokuhlala.
Isimo eBright Bridge laphana emngceleni sesinjani kulezi nsuku?
Ukuhlala sibili special njengalezi izimoto ezithwalayo sibili. Azile problem khona apho kathesi kuzolungiselelwa kukliwa kwakliwa kwakliwa kokuthi at least bafike at least bona bafika bafika kungenalutho kodwa okwenzakalayo ukuthi udubo lokho elukhona kubantu abacrossayo. Abantu balo dubo bayahlala sibili bemile emzileni kwesinye isikhathi kube dizo ukuthi abantu bayalala ebhodi. Nxa kuyikulungisa akulungiswa wonke umuntu uyakufuna okuhle. Sibe sesiphinda sithi siyaphela sibone. Kanti kuvele kudala nxa singakhangela iBhayibhile umumo weBhayibhile ukuthi iBhayibhile injani kule zindlu anti yacabanga leyani ukuthahlalani kahle bedilizele izindlu laphana. Nakathesi izindlu ezi azinamathoyilethi azilamanzi. Kulezinye izindlu zegovernment ezakhiwayo zasalela emveleni zaba yibunkwantshankwane. Ukutshengisa ukuthi vele i-development ye-Bybit ingaphi silamahotela amakhulu angu-2 avalwayo. Avalwa just because ukuthi vele i-Bybit akubhizi. So angazi ukuthi nxa sebefaka amalokhu i-airport wona kuvalwa amahotela. I-airport yangikhona layo ngabona izadodada abantu nebhakwa ngu-2-3. Abantu bazafly abanye bakhona abanye abakuthabelayo ukuthi at least ukuflya kunjani ku-easy.
Ibandla lakho lingangena embusweni lingenza ngcono yini?
Kakhulu. Lingenza ngcono kakhulu. Ibandla lethu lingangena embusweni lingenza ngcono kakhulu. Ngokuthi yena athe sakuzamayo ukuthi adlelane labanye abantu. Thina vele kungaba vele izinto zingaba right siyakwazi ukuthi amanye amazwe azangena. La ibhoda nalezi izalungisiswa. Umgwaqo nalo esikhuluma ngawo izalungisiswa.
Lo ngonkosikazi Sipho Dube, ilunga ledale lephalamende elimela iMathebeleland South engomanyano weMDC Alliance. Sixoxela eBite Bridge.
Yebo yebo yebo, mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo usiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ukukhasi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 p.m. kusiya ku-5 p.m. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku-Facebook ngukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Ukwengezwa kweholo lamasosha lamapholisa ngesilinganiso esedlula esezinye izisebenzi zikahulumende sokucunule ezinye izisebenzi ezithi kusobala ukuthi uhulumende uzama ukuthenga amavoti abezomvikela. Lanxa uhulumende engezelele izisebenzi zakhe iholo ngesilinganiso sokulichumi lasikhombisa ekhulwini elamabutho lengeze ngesilinganiso songamakhulu amabili lambili i-22.5%, kwathi elamapholisa walikhuphula ngamachumi amabili 20%. Lokhu kucunule kakhulu inhlanganiso yezisebenzi zikahulumende e-Apex Council, yona ethi ilobele umqhatshi wayo incwadi lamuhla idinga ingcazelo. Umgcinisihlalo wenhlanganiso le unkosikazi Cecilia Alexander ufakazile lokhu. Studio 7 Live Talk lamuhla kuhlelo lwendaba eziphathelane labeZimbabwe asebehlala emazweni olwe Diaspora Forum sikhangela ukufola okwenziwe ngabamabandla aphikisayo besola indlela okhetho olulungiselelwa ngayo. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo lixoxelo Gibbs Dube lojonga Khandemiri. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abafana beqembu lenguqu bakwaleThailand abalichumi lambili abakade belwe ingozi yokuvalelwa ebhalwini ngamanzi abenelise ukuhlengwa bonke lomqeqeshi wabo. Lokhu bengahlanganisa labazali labemuli besezibhedlela besahlolwa ngemva kwelanga behlengiwe. Elethi Pauti lisungule uhlelo lokuthengiselana olubikwa luzaba ngolwakuqala olukhulu kangaka emhlubulweni wangempumalanga ezwekazile Afrika. Kodwa ingcwethi zenotho ziyalusola zisithi luyamele kakhulu kuncedo lweChina. Isikhulumeli somanyano we-MDC Alliance umnumzana Nkululeko Sibanda ukhuthaza uZulu ukuthi achiyane lomkhuba wokulalela indaba zamanga ezethulwa libandla leZANU-PF ngomanyano wakhe, kodwa basebenze nzima ukuthi unqobe ekhethweni oluzayo. Lokhu kulandela imbiko eminingi ethi okuningi akumanga kuhle phakathi komanyano we-MDC Alliance. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Indaba ezibalisa ukuthi kuyaliwa ebandlele MDC Alliance, umnumzana Nelson Chamisa wahlangana lomnumzana Robert Mugabe eDubai, lokuthi unkosikazi Grace Mugabe kungenzeka abe inkokheli kohulumende waleli bandla linganqoba ekhethweni. Ngezinye zalezo ndaba ezichazwe umnumzana Sibanda njengamanga aluhlaza joko. Umnumzana Sibanda uthi uZulu angazikhathazi ngamangala avela ebandleni leZANU-PF ngenhloso yokungcolisa isithunzi sebandla lakhe.
Zinyuze ezivela ku-George Charamba lezi elokhu ezithumela ku-Herald laku-ZBC. U-President Nelson Chamisa kathesi uhamba ekhuluma labantu abaningi kumarali ngoba edinga ekhankasela ukukhetho. Ngakho angazi ukuthi umuntu angenza njani ukuthi abantu bazwisise ukuthi hhayi umnumzana George Charamba angahlala phansi athi yena mina ngifuna ukuqamba amanga ngithi akufanelanga sonke sikulandele lokho.
udaba silubeka ninginengi lwachiya izalwane zeZimbabwe ezididekile yilo lokuthi ibandla leMDC Alliance liphakade kokukhulumisana lebandla leNPF ngendlela ezakwenza ukuthi leli bandla lisekele MDC Alliance bese kusithi nxa linganqoba unkosikazi Grace Mugabe athathe isikhundla sokuba umsekeli kamongameli welizwe. Usibanda uthi lawo ngamanga akhulunywa yilabo abaqhulula noba yini efika emcabangweni. Kodwa-ke isizalwane seZimbabwe umnumzana Gradman Mkhwebu uthi ngalesi sikhathi sokhetho ukukholwa ukuthiwo ngabezombusazwe weyingozi ngoba bakhuluma loba yini benze loba yini ukuze bathole amavoti.
Kunzima ukuthemba osopolitiki sonke isikhathi ngoba bafana lamarobotu. Uthi usabheke lokho kusasa bayokutshele lokho. Into eliqiniso kubo engamanga, into engamanga eliqiniso.
Esinye njalo isizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Jabalala uthi sezimbalwa indaba eziphuma omnumzana Chamisa esolisayo ngokwenza kube nzima ukuthi njengabavoti bazi ukuthi iqiniso yilephi.
Unkululeko Sibanda vele uzadismisa ethi ngamanga lawo kodwa bekwazi ukuthi behind closed doors liqiniso. So thina silindeni nje ukuthi mababe winile sibone uGrace Mugabe sengu-vice president weZimbabwe.
Kodwa kumnumzana Sibanda uthi azikho iy'nkulumo ezikhona phakathi kwebandla lakhe nonkosikazi Grace Mugabe. Kanti-ke uyacacisa futhi ukuthi njengebandla bakhankasela kuvotelwa ngumuntu wonke oyisizalwane seZimbabwe.
Nxa uGrace Mugabe angathini ufuna ukuvotela upresident Chamisa, the better. Mhlawumbe lo president Mnangagwa angagcina ecabanga ukuthi hayi mna mbonani impilo yami izabe ingcono nxa kulo bukhokheli bukapresident Chamisa, acine evotela upresident Chamisa. Wamukelekile ngoba president Chamisa uzakhokhela abantu beZimbabwe bonke kungelakukhetha ukuthi lo nguye bandla liphi.
Usibanda uthi njengoba iningi lale mbiko engasiqiniso iphuma emsakazweni weZBC lephephandaba leHerald ngokubili okuvele kusekela uhulumende weZANU PF kusobala ukuthi abezindaba laba basetshenziswa ukuqhulula lamanga. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Abekhomishini yebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission iZEC bemanyene lamapholisa aweZRP lamhla babize umhlangano lamalunga amele amabandla atshiyeneyo ezombusazwe bekhuluma ngendlela abamele bona labalandeli babo baziphathe ngayo kulungiselelwa ukhetho. Ubathabile Masuku sethulela loludaba.
Abezeki babuthanise amalunga amabandla atshiyeneyo ngenjongo yokuxazulula ukuthi umthetho uthini ngokuziphatha kwabo labalandeli babo ngesikhathi sokulungiselela ukhetho lalapho luqhutshwa yikho benxuse lamapholisa. Isiphathamandla sezeki enkulumane uChief Elections Officer uMnumzana Nkala ukhuthaze abancintisayo ukuthi baziphathe ngendlela engelabudlwangudlwangu njalo bakhuthaze abalandeli babo ukuthi bengathwali izikhali ngalesi sikhathi lokungabatshotshozeli ukubangela udlakela.
Should one publish false or defamatory allegations about a party amanga abantu bakithi. But defamatory, what defamatory allegation? They fighting the money they send the show. Say what we have to say. It's when they say, I am chiseled with Jane. I kiss him on the police. But she's in it. I'm a police officer, they are not serious people. They are very intelligent people. When they start investigating, of people to come out, they are in part. That's what we say.
Obemele iPeople's Rainbow Coalition umnumzana David Moyo ukhuthaze amapholisa ukuthi angabandlululi umuntu lokuthi basebenze kuhle bengabi lobandlululo njengeminyakeni edlulileyo.
We want with the police if they are saying they are going to play their role, they must be seen playing their role, but not to be biased like what used to happen in Nigeria.
Ngemva komhlangano lowo omunye wamalunga amele ukuncintisa edale lePhalamende unkosikazi Dorothy Molly Ndlovu ukhuthaze abanye abancintisayo ukuthi beqakathekise imihlangano enjengale.
Bengibone ukuthi imithing le imbona iqakatheke kakhulu ngoba kule unyoka izinto esithini esikuthatha sithi kuncane kodwa kuyizinto ezinkulu ezidiliza. So ukuthi sibe lama meetings anje ngikhuthaza ukuthi wona ama MPs ngokwawo kube yiwo abuyayo kube yithi esizwayo ukuthi kuthiwani.
Unkosikazi Anita Mlilo uthi amanye amabandla ayaxexebula amaposta abanye njalo akumelanga bakwenze lokhu ngoba kulicala.
Ngibone ilo kunceda ngoba ezinye izinto abantu bakhanya abantu abanye basesemnyameni especially entweni zama posters
amaphathi zamanye ayaxoxebula makungayenziwa khona ngoba khona ngokwakho ukukhipha iposta yomunye umuntu kumbe ukufaka phezulu kweposta yomunye umuntu licala.
Amapholisa asekhuthaze abantu ukuthi baziphathe ngesikhathi sokhetho ngoba kuyinto yenziwa idlule ngosuku olulodwa. Bakhuthaze abancintisayo ukuba bangesabi amapholisa kodwa bamangalele labo abephula umthetho ngesikhathi sokhetho bathembisa ukuthi wona njengamapholisa azaqhuba umsebenzi wawo ngendlela efaneleyo. Abezeki bona bakhuthaze abamabandla ukuthi abancintisayo ikakhulu abadinga ukuba ngamalunga edale lephalamende kumele bazibuyele ngokwabo ngoba umlando omkhulu ukubo ukuthi bekhulumisane labasekeli babo ngendlela okumele baziphathe ngayo ngesikhathi sokhetho. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Wesemidlalo lamhlanje sikhangela ukuthi yiliphi iqembu elizaphumelela ukuyadlala kufinali yalonyaka yomncintiswano wenguqo wezizwe zomhlaba phakathi kwele England lele Croatia wona dibana emdlalweni wesigaba sesemifinal lamhla ebusuku. Intathe yezindaba yezemidlalo uJoseph Njanji usipha loluda.
Iqembu elizanqoba phakathi kwele England lele Croatia lizadibana lele France kufinali yalonyaka yomncintiswano wezizwe zomhlaba wona uzafika komlindi uyagcina ngesonto elizweni laseRussia. Iqembu leFrance lifinyelele kufinali ngemva kokunqoba eleBelgium nge-1 kanyango lwesibili ebusuku. Njalo eleBelgium lizadlala lizatshaywa namhla emdlalweni wokudinga iqembu elizabhutsha imidlalo yalonyaka liphethe imendulo yombala wethusi. Iqembu leCroatia kalizake liphakamise inkezo ye-World Cup ikanti ele-England layiphakamisa kanye ngomnyaka ka-1966. Njalo umqeqeshi walo uGareth Southgate uthi sebebhale kutsha imbali yabo. Njalo isifiso sabo ngesokuthi baqhubekele phambili belokhu beyibhala kakutsha.
Sesibhaleka kutsha imbali yethu emdlalweni wenguqu njalo sikhangelele ukuba siqhubekele phambili sisenza njalo. Okuqathekileyo yikuthi siyakholisa ukuba kwethu kulimidlalo le ezizwe zonke zomhlaba njalo silethemba elokuba sizaqhubekela phambili sijabula.
Ngokuqala ukuba ilizwe le-England lifinyelele kusigaba sesemifinal kusukisela ngomnyaka ka-1990, ikanti leCroatia like lafinyelela kusigaba sesemifinal ngomnyaka ka-1998 lapho eliphutshe liphethe imendulo yombala wethusi. Kumidlalo yakudala edlalwe liqembu le-England leCroatia, iqembu le-England linqobe kumidlalo emine kuthi eleCroatia linqobe kumidlalo emibili kusithi odwa uphele ezingujiki lobhanqa. Sikhangele umdlalo kakhilikithi. Abalandeli bomdlalo kakhilikithi edolobheni lakobulawayo bazake bekholise ubukela umidlalo yezinga laphezulu njengoba iqembu elimela ilizwe emdlaleni kakhilikithi lizadibana lePakistan kumidlalo emihlanu yohlobo lwe-One Day International ezaqala ngolwesihlanu. Ngemidlalo izaqhutshelwa enkundleni eQueen's Sports Club njalo izaqala ngolwesihlanu mhlazili 13 kunyanga kaNtulikazi njalo izafika komlindi uyagcina mhlazinga amashumi amabili lambili kuyo njalo inyanga kaNtulikazi. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Ngesikhangile ebesilazo singakehlukani. Abomanyano MDC Alliance bafole behambisa ugwalo lwezikhalazo ipetition emaofisini ekomishin ebona ngezokhetho yeZEC. Ubulawayo wamukele umkamongameli welizwe uNkosikazi Auxilia Mnangagwa kodwa abanengi bekhala ngokuthi abajabuli ngendlela uhulumende abaphethe ngayo. Ukwengezwa kweholo lamapholisa ngesilinganiso lamasosha lamapholisa ngesilinganiso esedlula esezinye izisebenzi zikahulumende sokucunule ezinye izisebenzi ezithi kusobala ukuthi uhulumende uzama ukuthenga amavoti abezomvikela. Siluqhubeka lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.